muzvare rumbidzai magurupira womushaweru Jeko. Anoti chipatara ichi chinogona kusakwana kubatsira vanhu kana coronavirus ikaparara zvakanyanya.
Chokutanga kliniki idiki ine mibhedha 10 yatakanzwa kuti yakauya kubva kuministry of health, inova isingakwanisi kuzobatsira vanhu kana vanhu vachinge vauya vakawanda. Zvakare chipatara ichi ioutpatient hatizivi kuti vane zvikwanisiro here zvakaita sepekubikira, pokugezera, nachira zvinoita kuti zvibatsire vanhu vanenge vadii vabatwa nechirwere ichi. Zvakatiunzwa kuti chirwere ichi chinokwanisa kuitira kuti vanhu vafe nenguva pfupi pfupi. Parujeko apa hapana mochari, mitumbi yevanhu vanenge vashayika ichange ichazoiswa kupi?
Vamwe vagari vakaita saamai tinotenda Mazuru vanoti danho rekuisa chipatara ichi munzvimbo inogara veruzhinji inogona kuita kuti chirwere ichi chitekeshere mudzimba dzevanhu, vamwe varwere vapoya.
Tikatarisa chipatara cherujeko chidiki zvekuti tinotosvika kutiko vachoni vanenge vanatuko vakatiza vachiuya munharaunda matinenge takagara tinenge tiri sefu here? Hatizivi kuti vane masecurity mechanisms akadii ekuti tinge takachengetedzeka isu sevagari vemurujeko. Saka titori panguva yakaoma, tiri kutotya kuti chirwere ichi chinogona kuzotibatawo.
Asi meya weguta reMasvingo Vakoreri Maboke vanoti vakaita danho iri vaita tsvakurudzo uye vapuwa dzidziso nevana chiremba pamwe nenyanzvi dzebazi rezveutano.
Takatora chipatara chedu cherujeko ndo chichange chichiona vagwere vese vachange vanesuspect kuti vane coronavirus. Pachipatara ichocho chinoaccommodata vanhu 10, chine 10 mabeds. Zvakarezve tine zvino protective clothes dzinozoshandiswa nevana mukoti nana dokta vachirapa mapatients iwavo. Seguta reMasvingo tinomubishoko rokuwedzera kuti titsvage kana muchiona kuti tichitarisa mubhedha iripo pane mubhedha 10 yaina kunatsa kukwana kana kuri kuti chigwere chauya zvine simba munzvimbo yeMasvingo, uyezve zvatinazvo futi mafacilities atinawo maprotective clothes anoda kuti anzowedzegwei. Tiri kushanda siku nesikati kuti zvive zvisigadzirigwe, tigare tagadzirira chigwere chisati chasvika munzvimbo yeMasvingo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari veMasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kanzuri inofanira kuvandudza chipatara ichi kuti chitakure vanhu vakawanda uye kuti paiswe matanho ekuti achengetedze vanenge vauya nechirwere ichi kuti vasatapurire vanhu mudzimba.
Ko zvino matauriro avo zviri kuitwa dziso kuti tinokwanisa kungoaccommodata vanhu 10 panguva imwe chete, hatina kukura zvokuti tingakwanisa kukwanisa vanhu vese vari muMasvingo considering kuti population yedu iri more than 100,000. Uye zvatingakurudzira zvekansel ndechekuti dei vawanisa mvura, nokuti chirwere chatotaura nezvacho chinoda zveutano. Zvino isu kudhorobha redu rinongogara risina mvura nguva zhinji.
Meya Maboke vari kukurudzira vagari kuti vasatye nekuti vakaisa matanho pamwe chete nenyanzvi dzezveutano ekuchengetedza vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti chisatapurirwe mudzimba dzevagari vemurujeko. Dhorobha reMasvingo harisati rave nemunhu akabatwa nechirwere ichi, asi vagari vanotyira kuti sezvo riri munzira yemugwagwa unoenda kusouth africa chinogona kupararira nevanofamba. Ndakamira Studio 7 ndiri muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.